Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 4 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende icharamba ichiongorora nyaya idzi nekutora matanho, uyewo ticharamba tichikuzivisai zvinenge zvichibuda.
Hurumende yotaura kekutanga nezviri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera zvekuti pane uori huri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe.
Imwe yemhosva yavari kunzi vakapara inyaya yokupa mumukadzi anonzi Stormy Daniels mari yevhara muromo yekuti asataure relationship yavo yavaiita naye ivo vane mukadzi.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzeuori. VeZANU PF neveCCC vogadzirira sarudzo dzenyika nekusarudza vachamirira muparamende nemakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nhasi vaita musangano nevatori venhau kumahofisi emunhu Mutapa muHarare. Vakataura kekutanga nezveuori huri kupomerwa vamwe vakuru muhurumende nevavanodyidzana navo nenhepfenyuro yeAl Jazeera mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba munyika kana kuti money laundering. Amai Mutsvangwa avati hurumende ichatora matanho akaomarara kune vanenge vabatwa nemhosva. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Mutsvangwa vaudza vatori venhau kumahofisi emunhu Mutapa muHarare kuti hurumende ichatora matanho pauori unonzi huri kuitika.
Hurumende inokoshesa zvipomerwa zviri kutaurwa mudhokumendari izvi. Naizvozvo mapazi ehurumende anoongorora nenyaya dzezvimhosva, dzekuparwa kwezvimhosva, kuti vadziferefete kana paine vanhu vachabatwa nemhosva vacharangwa.
Vati hurumende inoremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika pakurwisa uori. Vamwe vari kubuda vakaita sava Hubert Angel nava Ricky Dolan vari kuti zvese zvavanoita zvinoropafadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vave kuti vaingotaura kuda kuona kuti vanhu vaiti vaida kuchenesa mari dzakasviba vaitaura chokwadi here. Amai Mutsvangwa vashoropodzawo vamwe vanodyidzana nebato reZANU PF vari kubuda vachiratidza kushaya hanya neuori hunonzi huri kuitika munyika uhu.
Hurumende inoti zvekare kuzvitutumidza nekushandisa mazita evakuru kuri kuitwa nevamwe vari mudhokumendari iri vachizvitsvagira mbiri nekuzvipfumisa harisiro donzo nechimiso chehurumende yeZimbabwe.
Vamwe vevari kushorwa nevamwe munyika ndiva Passion Java avo vakaita vhidhiyo yazara pamadande mutande vachibvunza ruzhinji rwenyika kuti saka vachaita sei mushure mekuziva kuti goridhe pamwe nemari zviri kubudiswa zveukoronyera. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vati bato ravo range richitokahadzika nekunonoka kwehurumende kutaura nezvenyaya iyi.
Kubiwa kuri kuita upfumi hwenyika, takataura kuti hurumende ngaite investigation yotera nepersecution so that vane mhosva vachibatwa. Hongu kwaita kunonoka nekuti nyaya yaifanira kuita nekukasikira. Munoziva kuti haisi first case yekutaura nyaya yecorruption. 15 billion yakabiwa munyika munomu. Na nasi hapana akasukua, nasi hapana akabato.
Asipa mashoko amai mchangwa kuti hurumende ichaferefeta mumwe mukuru anoona nezvekuburiswa kumashoko mubato rinopikisa reMDC vachengetai guta vati hazvigoni kuti nyoka huri zvirume.
Zvakangofanana nekuti munhu abata munhu chibharo ndiye anomhanya pamberi kuti ndoda kutsvaka kuona kuti munhu abatwa chibharo abatwa chibharo sei. Kwete sandizvo, tiri kutarisira kuti panofanira kutoita an independent commission of inquiry.
Mukuru wesangano runorwisa uhori reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vati tarisiro yavo ndeyekuti hurumende izivise veruzhinji zvainenge yaferefeta.
Tinogamuchira kuti nyaya iri kuongororwa, asi chatinotarisira mushure mekunge vaparira mashoko aya ndechekuti vachadzoka zvekwatiri vachitiudza kuti ongororo yavo iri kufamba sei. Asi tinoramba tichitsimbirirawo kune mashoko itsanangura kuti hurumende inofanira kumisa marezinese avo vari kunzi vari kutengesa goridhe richibva muZimbabwe.
Al Jazeera kusvika paizvino yaburitsa zvikamu zviviri. Chikamu chechitatu chinotarisa zviri kuitwa kuDubai, kunyanya nevamwe vana muzvinambizimusi vanoti vari kutyidzana nevakuru muhurumende yeZimbabwe uye kuda kuurayiwa kwemumwe ari kuita uhori chiri kubuda musi wechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kutarisirwa mangwana kuita sarudzo dzaro dzemaprimary kutsvaga vachamirira musarudzo dzegore rino. Izvi zviri kuuya panguva iyo bato reZANU-PF riri kupepeta mazita evakakunda musarudzo, vamwe vachibviswa nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mutungamiriri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vagadzirira sarudzo idzi zvakasimba.
Isusu tiri kutsvaga metura, vanhu vakaremekedzwa, vanhu vane udzamu, vane chimiro, vanoratidza kuti vanoremekedza ruzhinji. Toda kutarisa macitizens representatives, citizen MPs, councillors, masenators, macitizen, even president. Anofanira kuti pave nyaya yekuti takasiyana neZANU PF nevamwe mapato vanosvika vachiti toda maCV evanoda, anoda, achada, achada. Isusu tinoti anodiwa, anodiwa, ndiana anodiwa. Tobvunza vanhu, kwete kubvunza anoda, nekuti ukada kutsvaga nenyota, vane nyota vakawanda, vane nhomba vakawanda.
Vachitaura nevatori venhaunhasi vakafanira kubata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo vaIan Makone, uye vakafanira kubatawo chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vaOstalo Siziva. Vati komiti inonzi Citizens Independent Candidate Selection Panel ndiyo ichatungamira urongwa uhwu. Kunze kwavamahiya, vamwe vari mukomiti iyi vanosanganisira vamwe kubva kumasangano akazvimirira oga evashandi nevedzisvondo, vanosanganisira vaEdson Dube veUnited Mutare Residents Association, Muzvari Stavile Dewa veWomen's Academy for Leadership and Political Tolerance, uye vaJapet Moyo veZimbabwe Congress of Trade Unions nevamwe. VaMakone vanoti komiti iyi yatotanga basa nhasi.
Vachipuwa nhoroondo dzebasa ravo semaonero atinoita isusu vekutriposi nezvinangwa zvedu zvokuti pasaite munhu anotsutsumwa, asi kuti munhu wese azive kuti munhu abuda uyo munhu adikwa musi iwoyo neruzhinji on the grassroots. Ndonyaya china huru iyo, ndodonzvo guru ravo rimwechete.
Vanoti kutaura kudai komiti iyi iri mushishi yekuona kuti zvinhu zvese zvavepo kuti vanhu vakwanise kudoma vanhu vavanoda.
Ivo veCISP ravo ndine basa rekuchiona kuti izvo manomination forms anenge apa nzvimbo here panguva yachona iyoyo. Zvakare timu yavachange vachishanda nayo kumaruva 1970 awards musi umwe chete, harisi basa diki.
Vatiwo mapurisa akatoziviswa nezvechirongwa chemangwana ichi, uye vanotarisira kuti vanhu vachapiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. vasizi vavati vanenge vadomwa mangwana vachaongororwa kuti vanokodzera here kumirira bato pachitariswa mitemo yenyika nezvinotarisirwa nebato. Chakadai, bato rezanu PF riri mushishi kuongorora zvakabuda musarudzo dzaro dzemaprimary dzakaitwa masvondo maviri apfuura uye kusvika nezuro vange vaongorora matunhu matanhatu. Mutauri webato iri vaChrist Mutsvangwa vanoti havana kufara nemhirizhonga yakaitika kumbare nekuchuru, nekudaro sarudzo dzichaitwa zvakare kunzvimbo mbiri idzi. Pane vamwewo vakakunda musarudzo dzemaprimary vakaita savadambudzo Robert kuchipinge South vakarambidzwa kumirira bato vachinzi vanoita zvokubika mutoriro, nekudaro vaEnoch Porusingazi ndivo vachamirira bato. Kumakoni West vaMoses Ruona avo vakakunda vaJennifer Muswere varambidzwa kumirira bato vachinzi vakabira sarudzo uyewo havana tsikuzikanwa pavamire mubato. Kutaura kudai, Politburo yeZanu PF iri mushishi rekuongorora zvakabuda mumatunhu manasara uye inotarisirwa kuzivisa zvinenge zvabuda nhasi manheru. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti Zanu PF neCCC dziri kusarudza vamiririri nenzira dzakasiyana.
Zvatiri kutarisira kuona nawo, zvatiri kuda kuona semaanalyst yekuti kana vanhu vasarudza vanhu vavo kuti vanhu vedu avo kuti CCC ichaita sei.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakazivisa mubepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dzinogona kuitwa kubva musi wa26 Chikunguru kusvika musi wa26 Nyamabvuvhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ndivo vanotara zuva resarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vaimbo vaimutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kumira pamberi pedare muNew York nhasi vachipomerwa mhosva dzinosvika 34. Mhosva idzi dzinosanganisira nyaya dzeuori uye kubhadhara mamwe madzimai mari dzevharamuromo nemari dzavaifanira kushandisa kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2016. Vanhu vakawanda vakaungana panze pedare remuManhattan ravachaendeswa, vamwe vachivatsigira, vamwe vachivashora. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Nhasi tukuona vaTrump vachienda pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzavo dzavari kunzi vakapara muna 2006 vasati vava vapresidendi. Imwe yemhosva yavari kunzi vakapara inyaya yokupa umwe mukadzi anonzi Stormy Daniels mari yevhara muromo yekuti asataure relationship yavo yavaiita naye ivo vane mukadzi. Ende pane imwe iri kutaurwa yokuti vaDonald Trump vanogona vakafojera madocuments.
Tinoona kuti vaDonald Trump vanga vari mutungamiri wenyika yeAmerica vachawanikwa vachibatwa sekubatwa kunoitwawo vamwe vanomiswa pamberi pematare here, uyezve zvingave nemusiyano wei?
Tikuona kuchinzi vaTrump havasi kuzoiswa njema ende havasi kuzotorwa picture inowanzotorwa vamwe vanhu vanonzi vakomita macrimes. Kuri kunzi vaTrump sezvo vanga vari mutungamiri wenyika vachitoprotectwa zvekare nevamwe vanhu vehurumende havapozi inganzi danger kusociety sezvinoita vamwe. So tikuona vaTrump vachingozoenda kucourt vasina kusungwa, but judge ndiwo achazoona kuti vaTrump vachavharirwa muchizarire here kana kuti vachanzi vape mari yechibatiso.
Aka ndeke kutanga vaimbova mutungamiri wenyika vachimiswa pamberi pedare, tingati zviri kuratidza utongi wejechetere here kana kuti zviri kuratidza kuti chii?
Utongi wejechetere tikuona huchishanda panyaya iyi nekuti tinoona kuti vaTrump vanga vari mutungamiri weAmerica kwemakore avo vari president, uyezve tikuona zvikare kuti pavanga vari president vaTrump vanga vari president anga nemasimba kupfuura any other president pasi rese. But tikuona vachiendeswa kucourt vachipomerwa nyaya dzavakapara vasati vava president.
Pane dzidziso ingabvawo pachiitiko ichi kunyika dzakadai seZimbabwe here?
Izvi zvinhu zvinokwanisa kudzidzwa nenyika dzakaita seZimbabwe nekuti tinoona kuti kuZimbabwe kune nyaya dzakawanda dzichiri kunetsa vanhu dzakaita semapotongero enyika kana political violence dzinoitwa nevari muhurumende nevamwe vaimbove muhurumende bhati pasina tinganzi justice. Dai Zimbabwe yadzidzwawo pakadai sokuti nyaya yemainstitutions, kusimbisa mainstitutions munyika kunobatsirawo zvekare kuti utongi hwejechetere huende.
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vange vari parunare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Kushaikwa kwemagetsi kwenguva yakareba pazuva rega rega kuri kuvhiringa vechidiki vakawanda vachangopinda munyaya dzezvemabhizimisi akasiyana-siyana. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa, uyo ari muHarare, anoti panyaya iyi zvizere.
Vechidiki vakawanda unonzwa vachiti magetsi muZimbabwe haakudhara ikoko. Uku kunenge kuri kutaura kwokugumirwa kwavanenge vachiita mushure mekuona kuti nyaya yemagetsi inoratidza kuti yatadza kugadzirisika munyika. Mumwe murume wechidiki anozviitira mabasa emaoko muHarare, vaVuso Muhlanga, vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwekushayikwa kwemagetsi.
Mbudziko rekuenda kwemagetsi rashungurudza zvakanyanyisa, kunyanya kune vechidiki vachangotanga mabhizimusi kana kuti vakange vatomo mabhizimusi, nekuti radzosera zvinhu zvakawanda mashure. Mabasa endikuti rakaita sei mabasa emaoko, akaita sei kusona, kungave kuveza kana zvekubatanidza simbi, zvose zvinhu zvinoda magetsi.
Mumwe wechidiki anorima paShepton Estates iri muChegutu, muzvare rumbidza yematonga, vanoti kushomeka kwemagetsi kwauraya bhizimusi ravo zvakanyanya sezvo vasisakwanisi kuwedzera nzvimbo yekurima nemadiridziro anoda magetsi.
Like now ndine madomasi ari mugreenhouse, madomasi aya ndichida kuti ndimadiridze the whole day nemanheru because pump yedu chiri diki, so I'm limited solar kana kusina magetsi because handigone kupampa kusvika manhero, then makuseni kukamuka kuine makore, it means kuti handisikukwanisa kudiridza. Saka zvinozoira kuti ifi domasi rangu haribude zvakanaka because ringe sina mvura yakawanda.
Murwiri wekodzero dzevechidiki vataona Shechinguruve vanoti kushayikwa kwemagetsi kuri kudzorera mabhizinesi evechidiki kumashure.
Kune vane mabhucharis vari kuendwa nemagetsi vaine nyama mumafiriji, zvobva zvaora zvese zvoraswa mari yatofa. Vanoitawo zvekubika, magetsi anovaendera zvinhu zvavanenge vachibika zvichiri mbodzi. Vese vanosonawo vari kuvhiringidzwa, havasi kukwanisa kuti vaite zvinhu zvavo nenguva. Saka isu vechidiki tiri kuvhiringidzwa nekuenda kwamagetsi zvakanyanya nekuda kwekuti isu hatikwanisi kuafoda kuti tengewo majenareta kana iwo masola, nekuti zvese zvinenge zvichidhura.
Munyori mukuru muZimbabwe Council of Churches iyo inoshandawo nevechidiki, mufundisi Wilfred Dimingu, vanoti hurumende inofanira kutora matanho akakodzera kuitira kuti vechidiki vakwanise kushanda zviri nyore.
Kurudziro yedu huru iri kuhurumende kuti ngaitarise nyaya iyi, iigadzirise kuti magetsi agowanikwa, kuti vechidiki vedu vagokwanisa kushanda, vagokurudzirwawo kukontributa muupfumi hwenyika, uyewo zvichiita kuti ivo sevechidiki vagowana pundutso kubva mukushanda kwavo, sezvo tiri mukati menyika ine maindastri akavhara isina mabasa.
Asi havasi vese vari kuzhamba nekuenda kwemagetsi. Mumwe murume wechidiki anogara kuHarare South, Vatondera Inhandara, vanoti vanowana cheuviri kana pasina magetsi munyika.
As for me, ninika zvokutondiitira bokoza, the more magetsi ari kuenda, the more my business riri kusumukira because vanhu vanoga chida mabackup esolar system, inainamiti solar system ka, so kutoenda kwemagetsi kunoita kuti ndiwane mari kuzochengeta mhuri yangu, so ndinoti pamberi ndokuenda kwemagetsi, dai magetsi aramba achienda chaizvo.
Munyori webazi rezvemhando dzemoto Dr Gloria Magombo havana kuda kutaura nezvedambudziko remagetsi munyika.
Unotanga maenda to the service provider direct. As a service provider, ndiva vane direct communication nemacustomers avo, ndiva vanenge vachiziva kuti apa tine problem ye hatina supply, apa problem iripo ndeyekuti kune mavandalism.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vekambani inoona nezvemagetsi yezesa, asi gurukota rezvemaindasitiri amaisekainzenza Vauza Studio 7 kuti nguva nenguva vanokurukura negurukota rezvemhando dzemoto vachitsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChristopher Mugaga vanoti kushayikwa kwemagetsi kunovhiringa upfumi hwenyika.
Panguva ino ivo vechidiki vava akadakana kuenda kubhanga kunotora mari yekuti ndava kusumudzira bhizimisi rangu. Mari iyo yanokona kutozokonwa kuibhadhara, chikonzero chiri chekuti nguva zhinji aitarisirwa kuti adzore mari anga ari murima kusina magetsi, saka hapana chaikwa saanga achiita kuti abudise kana kuproducer. Saka nyaya hombe ndekutoti magwenya awande munyika.
Zimbabwe inoda magetsi anosvika 1700 megawatts pazuva kuti igutse zvose zvinoda kushandisa magetsi munyika. Asi nyanzvi dzemagetsi dzinoti nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira chikwereti chemagetsi chinodarika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica, kuchembera kwemagwenya emagetsi pamwe neuori, Zimbabwe iri kutadza kuwana magetsi anoikwanira pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Makaterera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Tiri muno muWashington DC inoine penyuro yenyu yeStudio 7 inokupai nhau dzakakosha munyika mazuva ose. Ngati tarisei zviri kuitika kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderana.
Kunyangwe kwapera makore gumi kubva South Sudan yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan, vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million havana zvitupa nemamwe magwaro, sezvo vari kugara sevapoteri muSudan. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu, musangano reUnited Nations, rinoti izvi zviri kupa kuti vatadze kuwana mabasa, kurapwa kana kuenda kuchikoro. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muEuropean Union vaJoseph Borrell vazivisa nhasi kuti vatungamiri venyika dziri mugungano renyika dzekumavirira iri vatumira China mashoko richiizivisa kuti haifanire kubatsira Russia nezvombo zvehondo zvekurwisa Ukraine. Vataura mashoko aya kuBrussels pamusangano wemakurukota enyika dziri muEU vasati vasimuka kuenda kuChina kwakare svondo rinouya. VaBorrell vataura mashoko aya vaine gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken. Vaviri ava vange vachigamuchira zviri pamutemo nyika yeFinland iyo yatambirwa kuva nhengo itsva yeNATO. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti iongorore pasina kuda kuvanza dzimwe nyaya dzeuori dziri kufushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Uori uhwo hunonzi huri kuitwa nevamwe vakuru muhurumende kusanganisira kukandwa mudariro kwezita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mhuri yavo nevamwe vavanodyidzana navo. Zviri kunzi zviri kuitika zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi hazvisi kupa Zimbabwe chimiro chakanaka. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya iyi zvizere.
Vakuru vanoti mbudzi yemurombo inochema ichitevera bere. Iri ndiro dambudziko rinonzi nevana veZimbabwe rasangana nevarombo munyika, sezvo uori hunonzi neAl Jazeera huri kuitika huchakanganisa zvikuru urongwa hwekukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vauye kuzouchika mari dzavo munyika, zvichapa kuti kuwana mabasa kunetse. Munyika munonzi yangova donga watonga muzinda wenyuchi muchiitwa uori mukutengeswa kwegoridhe nekuche neswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vanotiwo
documentary yakaitwa neavo veAl Jazeera iri kuratidza kurasika kana kuti tingati kubirwa kuri kuita nyika panyaya dzegold nzira idzatakaratidzwa nepo ndo zviri kuitwa futi kune mamwe maminerals akaita sediamond selithium sechrome nezvimwe zvakadaro munyika avo vangadai vachichengetedza upfumi hwenyika ndivo vari kuenda pamberi pekuchinoita kuti upfumi uhu hurasike izvo zvinoreva kuti hapana maroyalties ari kuuya munyika ekuti munhu awana gold akabva aitengesa kana dai mari iyi pachokwadi yainzi yadzoka muzimbabwe yaiswa mumabhengi ezimbabwe zvingadai zvichibatsira kana macurrency crisis macash crisis atinoona achiitika vanhu vachimira mumaqu kuti vawane mari dzavo mumabhengi zvingadai zviri zvinhu zvatisingaoni
vaenderera mberi vachiti
filmu reAl Jazeera rakaratidza kuti munyika yeZimbabwe tiri kubatanidzirwa nenyaya dzeanti-money laundering. Money laundering zvinoreva kuti avo vanenge vawana mari dzavo nenzira dzisina tsarukano kana kuti vari vanhu vari kutengesa vana, vari kuita nyaya dzeterrorism, vari vanhu vari kutengesa kana nyaya dzezvinodhaka zvinokuvadza. Izvi zvinoita kuti dzimwe nyika dzide kuswedera kure nesu nekuti ivo havadi kuvachinge nekufamba kwenguva vachinzi vari associated nenyaya dze money laundering.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatenderana nemaonero aya vakakurudzira kuti hurumende iferefete zviri kutaurwa neAl Jazeera.
Ndingangoti nyaya yeAl Jazeera inoita kuti limbo kana kuti tariro yanga ine vanhu zvikuru sei vanoda kusima mari muZimbabwe inge ichidzikira zvikuru sei pakasaitwa ongororo yekuona kuti chii chiri kuitika.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vavimbisa kuti vari kuba mari vachasungwa.
Hurumende icharamba ichiongorora nyaya idzi nekutora matanho uyewo ticharamba tichikuzivisai zvinenge zvichibuda.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munharaunda dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanotiwo
ndozvataitarisira pakangobuda dokumendari rekutanga kuti hurumende inofanira kuti iite kuti vanhu vagadzikane kuti pane zviri kuitwa. Mashoko amai Mutsvangwa asiyana nemamwe mashoko atakanzwa vatori venhau vachichidzirwa kunzi mukaripota nyaya iyoyo pane zvamuchasangana nazvo, asi hazvifaniri kungopera pamashoko iwawo statement yamai Mutsvangwa. Tinoda kuti tione vanhu ivavo vachisungwa, not catch and release.
Nyaya dzekuedza kuchenesa mari dzakasviba pasi rose dzinoongororwa nesangano riri kuParis rinonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF. Nyanzvi munyaya dzezvemari nemitemo dzinoti zviri pachena kuti Zimbabwe yakokera mhepo yakatakura mamera mutswanda. Nyika inogona kuguma yatemerwa zvirango zvakaomarara ikaonekwa kuti iri kupesvedzera nyaya dzekuedza kuchenesa mari dzakasviba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Chirongwa chedu che Live Talk chatinotaura nevechidiki che The Connection na 8 PM nasi tiri kutaura nezvekumiswa pamberi pedare kuri kuitwa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachipomerwa mhosva dzeuori. Tichatarisawo zviri kutaurwa nehurumende yeZimbabwe zvekuti vanobatwa nemhosva dzeuori kuri kufumurwa neAl Jazeera vachasungwa. Pari zvino kwataridzwa zvikamu zviviri wechirongwa ichi, sare zvimwe zvikamu zviviri zvinotarisirwa kuratidzwa kunyika mumasvondo ari kutevera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yotaura kekutanga pamusoro pezviri kuburitswa nenhepfenyuro El Jazeera zvekuti pane uori huri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaTrump votarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzeuori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.